Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omusi. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wemuvhuro ndira 13, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wevatongi valukumalava vanoparura kutanga kushanda kwematare edzimhosva gore rino vachiti vari kuzviti mashurugwe vanofanira kuomeserwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vambomira zvezororo ravo kwezuva rimwe chete kuti vasangane negurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika rekuchina ranga richishanya munyika. Nyaya yekushaya zvitupa nemamwe magwaro yepa kuti vamwe vanhu vashaye chikafu chiri kugoverwa nemasangano akazvimirira pamwe nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutaidzwa nezita remadunhurirwa rekuti mashurugwi avanonzi vari kuuraya vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana vachishandisa mabhemba. Vamalava vakurudzirawo kuti vashandi vemumatare vawedzerwe mari dzemihoro kuitira kuti vasapindwe nerukonye rweuori. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Tura mashoko avo pakuvhurwa zviri pamutemo kwekutongwa kwemhosva gore rino, vamalava vashora mhirizhonga iri kuitwa nevanhu vanofamba nemabhemba, zvikuru sei munzvimbo dzinocherwa zvicherwa, avo vari kudaidzwa nezita remadunhurirwa rekuti mashurugwi. Vamalava vakurudzira mapazi ose anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuti vari kukonzeresa mhirizhonga iyi vasungwe.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offenses in accordance with the law.
Regai ndivimbise nyika kuti matara akagadzirira kutonga avo vari kupomerwa mhosva idzi tichitevedzera zviri pamutemo. Taumba matara akanangana nenyaya dzakadai munzvimbo dzose dziri kuitika nyaya idzi munyika yose.
Ndinokurudzira vose vanoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuti nepavanogona apo kupedza dambudziko iri. Mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwezvizvarwa zvenyika haakwanisi kugara achitarisa magore gore mashoma achishungurudza nyika yose kuitira zvifadze. Zvikwata zvinotyisidzira vanhu izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana zvikasapedzwa nekukurumidza.
Mashurugwi anonzi akauraya vanhu vakawanda munyika kusanganisira mumwe mupurisa wekadoma mushure mekutema-tema vanhu ava nemabhemba. Vamalava vashorawo mhirizhonga yezvematongerwo enyika vachiti nyaya dzakawanda dzakapinda mumatare gore rapera dzakanga dzine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna Ndira naNyamavhuvhu wegore rapera zvichitevera kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji.
One citizen's constitutional right to protest and petition in terms of Section 59 of the Constitution cannot be questioned and should be protected.
Kunyange kodzero dzezvizvarwa zvenyika dzekuratidzira nekusvitsa nyunyuto pasi pechikamu 59 chebumbiro remutemo dzisingabvunzwe uye dzichifanira kuchengetedzwa nguva dzose zvinoramba zvisingatambirike kuti paitwe mhirizhonga. Mhirizhonga inogona kukonzeresa kurasika kweupenyu, kukuvara kwezvimwe zvizvarwa zvenyika pamwe nekuparadzwa kwemidziyo.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vakamboudzawo Studio 7 kuti vanoda kuti vari kuzviti mashurugwe ava vanofanira kuomeserwa kana kutopfurwa nepfuti nemapurisa.
Ndakaita hurukuro naminista weHome Affairs kuti vanouraya vanhu nemabhemba mupurisa akangovaona chete vaudzwa kunzi dunhu rino hatidi kuona vanhu vane mabhemba furai.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vakakurudzira kuti vaendeswe kumatare. Zvichakadai, vamalava vakurudzira hurumende kuti iwedzere vashandi vemumatare mari dzemihoro, vachiti vashandi vemumatare vazhinji havasi kukwanirwa nemari dzavari kutambiriswa, zvinopedzisira zvakanganisa kutongwa kwenyaya mumatare. Vamalava vati kushomeka kwemari dzinotambirwa nevashandi vemumatare kwave kukonzera kuti vatambire mari dzechioko muhomwe. Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati vatongi vemumatare vari kupihwawo mihoro yakafanana nemitero yembwa, zvinoita kuti nyaya dzeuori dzinetse kupedza munyika.
Chokwadi chiripo ndechekuti vatongi iko zvino vari kungoshanda havo, asi mari dzavari kupihwa idzi tinoona kuti dzinosiririsa chaizvo. Izvo zviri kupa kuti paitike uori.
Zvichakadai, vamalava vati zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzichinzwikwa mumatare dzitepfenyurwe panguva yadzinenge dzichiitika, zvavati zvinoita kuti veruzhinji vavimbe nemafambisirwo enyaya mumatare sezvo vachiti matare anofanira kushanda asina divi raanorerekera. Izvi zvatsigirwa nemukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe, Vatavani Moyo. Misa yakambenge yakumbira vamalava kuti zvinoitika mumatare zvitepfenyurwe.
Zvinoitika mumatare edu ngazvinge zviri jekerere, ngazvipiwe kuvana veZimbabwe nekuti matare anoita basa on behalf of vana veZimbabwe.
Vamalava vaenderera mberi vachikurudzira vachuchisi veNational Prosecuting Authority kuti vanyatsoongorora nyaya dzose dzavanoita, kuti hapana uori hunenge hwaitwa here senzira yekusimbaradza chirongwa chehurumende chekurwisana neuori munyika. Vakurudzira hurumende kuti ipe Judicial Services Commission mari yekugadzirisa matare anotongerwa mhosva mumatunhu munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, vachiti pane mamwe matare ekuti mutongi anoshandisa hofisi imwe chete nevashandi vemumatare uye midhuri mizhinji matare aya yasakara. Kuparurwa kwekutongwa kwemhosva gore rino kwaitwa pasi pedingindira rekuti Judicial Transparency and Accountability. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota reChina rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaWang Yi avakapinda munyika nemugovera Maneru murwendo rwemazuva matatu vasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi mangwanani kumuzinda weState House muHarare. Musangano uyu unonzi wanga uri pamusoro pezvirongwa zvebudiriro zvinonzi zviri kuitwa neChina muZimbabwe, zvinosanganisira gwenya remagetsi reBatoka Hydroelectric riri kuvakwa pakati peZambia neZimbabwe pasi pemushandira pamwe weSino Hydro yekuChina neGeneral Electric yekuAmerica. Zimbabwe inonzi yasvitsawo chikumbiro chekubatsirwa nemari yezvirongwa zvitanhatu pasi peurongwa hweRoad and Belt Initiative. Nengo yeboka revechidiki muZanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti rwendo rwavaWang rwakakosha zvikuru sezvo ruchisimbaradza ukama.
China inyika iri kuzvipira pakubatsira nyika yeZimbabwe mune zvakawanda. Haizini munorangarira kuti kubvamatete edu achitaka kuita expansion yekukarika pane zvaanga ari kutawedzeri iChina yanga ichipindira kurisatetwa kana kusungirwa kwemadhamu mamwe anga achisutsirika nekudii nemamwe manyuwana ari kuvakwa akaita senamabharuwanya iChina iri kubatsira. Uyezve munyaya dzemishonga yekuzvipatara nezvimwe zvakawanda whole lot of things ratiri kuwana kubatsirwa nenyika yeChina as a sister ari pasiyana takuuya kwaminista of foreign affairs vekuChina vari envoy ya president chikungotikaridza kuti China is serious nekubatsira nyika yeZimbabwe uye iri kuda kutora ushamwari nenyika yeZimbabwe to another level yatinoti onweza friend.
Kune vamwe vamugwadi vane maonero yekuti Zimbabwe haina chairi kunyanyowana chikuru kunze kwekuti China ndo iri kuwana zvicherwa ichitakura, imi munoti
mashoko evanhu avo vatingazivi nekuti dekunzi vangabvunza kuti next dato vakazviita here vakaona kuti zviri kubva kuChina zvakawanda zvakati zviri kubva kuAmerica zvakawanda nekurelation analysis here yokuona kuti zvizhinji zviri kubva kwakati here kana kuti hazvii. Zvinongotitarisa kuti munyika muno mune vanhu vanoreka rubatsiro rwunobva kunyika dzakaita seChina neRussia nekutaura kuti kuti rubatsiro rwakanaka runobva kuna vaAmerica chete.
Taonawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachibva pazororo kuti vadzoke kunosangana navaWang Yi. Tichiona kuti pana vachiwenga vakafanobata matombo.
vanhu vanongotsvaka utano mubhake kuti ana president vazobva pazororo ravo vachiyakusangana nehighest diplomat ii chatinofanira kuziva ndechekuti diplomat the highest diplomat in china is minister of foreign affairs vanga vatumwa kuzoona mutungamiri wenyika kana hazvaigona kuti mutungamiri wenyika agoramba ari kuzororo iye ari muno zvemunyika otadza kuya kurisiva nyuma yeshamwari yake vanova presidentship saka hapana chakashata ichocho.
Nengo yewe chidiki mbato wezano PF watafazwa mugwadi varuparunare muharare ne Studio 7. Mwenyori anona nezve kutyidzana nedzimwe nyika mu MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa muzvare Gladys Hlachiwayo vanoti rwendo rwavawange rwakakosha asi panofanirwa kuve nekujeka kuti zvii zvinenge zvakurukurwa nekuwiriranwa nenyika mbiri idzi.
Rwendo urwo atingati rwendo rwakaita bodo. Zvakanaka kuti nyika yezimbabwe inge ichidyidzana nedzimwe nyika. Dambudziko ringori chete riripo nderekuti tava nenyika yakawanda chaizvo kubva mumazuva avamugabe zvichinzi shamwari yedu yepamoyo yezimbabwe ichina. China ndeye chatibatsira mungave mutredi mumabhizinesi nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo, asi hatina chatakawana chinobatika. Nyaya dzeupfumi hadzina kugadzirika tikatarisa munguva yamugabe kwakungoramba kune dambudziko. Saka ndinoona sokuti hongu kudyidzana nenyika dzakaita sana China zvakakosha, asi tinofanira kudyidzanawo nenyika dzose pasi rese. Kana tichiti nyika dzese tikutaurawo nenyika dzatinoziva kuti taane nguva tichikakavadzana nadzo, saka tinofanira kugadzirisa ukama hwedu nenyika dzose pasi rose kuti zvinhu zvedu zviendeke.
Tinoonawo Zimbabwe iri kunzi ine zvirongwa zvakati wandei zvaitwa nechina, mumwe muenzaniso weparamende yakavakwa migwagwa nezvimwe zvakangosiyana-siyana, asi muri kuti hamuna chikuru chiri kubatika chinooneka. Sei muri kudaro?
Takanguri tanzwa nyaya yemamega deals kubva kumashure tichingonzwa kuti pano pano paitwa mamega deals nechina, paitwa mamega deals nechina, asi tikatarisa ikonomi yedu hatina zviri kuoneka zvinotaridza kuti mari idzi dzatiri kuwana pane zvadziri kutibatsira kana kuti mari dzacho dziri kutouya.
Pane vamwewo vane pfungwa yekuti China ndiyo iri kuwana cheuviri kubva mukudyidzana kwairi kuita nenyika dzemuafrica kusanganisirawo nezimbabwe kuburikidza nezvicherwa nezvimwe zvakadaro. Imiwo sebato reMDC munoti
chandinoona chinowanzoitika ndechekuti panenge pachitaurwa nyaya dzemamega deals hazvinyatsi kubudiswa pachena, nekuti nyaya dzeinvestment, nyaya dzezvemabhizimusi, trade nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo zvinofanira kunyatso kubudiswa pachena zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvinzwisise kuti madeals acho akamira sei, chii chatiri kuwana, chii chatiri kupa in return.
Vanga vari munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa muzvare Gladys Hlachiwayo vari parunare muHarare neStudio 7. Mamwe madzishe mudunhu remasvingo ari kuchema-chema kuti vagari vazhinji mumaruva vari kutadza kuwana chikafu cherubatsiro kubva kumasangano akazvimirira kana kuhurumende, nekuti havana zvitupa kana mamwe magwaro avari kutadza kutora nekuoma kwakaita upenyu munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuparura zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa necommission yezimbabwe human rights yekunetseka kuwana magwaro akaita sezvitupa, magwaro ekuzvarwa nawo nemapasipoti, mamwe madzishe ati vanhu vazhinji mumaruva vari kunyimwa chikafu cherubatsiro nekuti havana magwaro aya. Ise Tsovani vaFelix Mundau vekuchiredzi vanoti idambudziko guru. Ishe Nema varanganirai Bwawanda vekuzaka vatsinhirawo mashoko aya vachiti zvakaomera vasina magwaro munzvimbo mavo nekuti havasi kuwana rubatsiro apa nzara iri kuwedzera mvura ichirambira mudenga.
Ichokwadi, kana munhu asitorina chitupa haawani food aid, saka rinotova zvedambudziko maamiri azvakaita. Zvatatitarisira futi nezvokuti munhu unonzi akashayiwa chitupa kuti zvizoshayikwa ndimai, saka ichokwadi chokuti dei vana mai vaongororwa kuti vangabetserwa sei kuti vakwanise kuwana zvitupa izvozvo pasina zvakawanda wanda zvinobvunzwa kuna namai. Kana munhu nongonzi mai ane mwana wake kana ane chingango ana chitupa chake for free kana achingova mugari, vadzokera kundopuwa umbo hwakazara kumadzimambo kuti mugari hwemuno, mwana hwemuno wakaberekwa muno, iye worega kufunga zvakawanda wanda. Gwaro ramambo iri rinotoita kuti access yekuti munhu munhukadzi awane chitupa chake.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano weZimbabwe Human Rights Commission vaCliff Mugoto vawirana nemadzise vachiti mutsvakurudzo dzavo zvakabuda kuti vanhu vasina magwaro vari panyanga dzamushore.
Uyezve kana munhu pasina bhedhi kana pasina chitupa pane masocial services vakafanana nabhii. Kana mwana asina bhedhi azotadza haachatendi pabhii nekuti haana chibhedhi racho. Panozouyawo vehurumende paya vachiti ai tichida kuzopawo mabagwe kana chikafu kana maagricultural inputs chinhu chanotaka guru vanoti tikumbira kuna chitupa chenyu makamirira mutete zvirati kana munhu asina chitupa kodzero yekutaona chikafu chokubva kuhurumende kana kumadhona zvatoramba.
Ishe Mazuru vamunhiki mukandatsama vekwagutu vatiwo dambudziko iri riri munzvimbo mavo uye vakurudzira hurumende kuti ipinde mumaruwa ichipa vanhu zvitupa nemari yepasi nekuti vazhinji havana mari yekufamba kuenda kumadhorobha kundotora magwaro aya.
Isu semadzimambo tiri kuzoona kuti zvichiita kuti vachiuya ropa rerejistar kuzvikoro vounganidza vabereki vanotaurwa vachitorera ikoko ndava zvokadi nzara iriko nechimiro chiriko chemari pane dambudziko. Vakaita izvozvo zvinobatsira vanhu vedu vakawanda uye kune kuine umiriri hwese pane zvinoneta kana mawitness kana chinhu zviripo zvese iko.
Mukuru mubazi rehurumende rinopa vanhu magwaro mumasvingo amai Stembeni Chitsa havana kukwanisa kuuya kumusangano uyu vachinzi havasi mudhorobha. Hatina kukwanisa kuvabata sezvo nharombo zvayavo yanga isiri kudayirwa. Masangano akazvimirira anga ari pamusangano uyu atiwo ari kusangana nematambudziko evanhu vasina zvitupa asi havatendedzwi nemutemo webasa kuvabatsira nekuti vanofanira kuita zvinyorwa zvine mazita nenhamba dzevanhu vanenge vapa chikafu. Amai Lucia Masekesa, munyori mukuru musangano renango mudunhu remasvingo vatenda kuti nyaya yemagwaro iyi iri kukanganisa vagari vakawanda.
Ndakamirira umbrella bhodhi redu nango mumasvingo province southern region. Tinoshanda nemasangano anogovera zvikafu mumaruva makasiyana-siyana kunyanya gore rino purogiramu iyoyo ichatonyaya nokuti kune nzara. Bati dambudziko ririko ratiri kusangana naro nderekuti vanhu vazhinji havana zvitupa. Havana mabirth certificate kuti transparent and accountability irefu munhu kuti apiwe chikafu anofanira kunge ane chitupa achitaridza kuti mugari wemuno muZimbabwe mwana wenzvimbo iyoyo. Saka tachikurudzirawo kuti kune vekwaregistrar dai vakwanisa kudzika kuenda kumaruwa kunotorisa zvinhu kunotorisa zvitupa namabirth certificate.
Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere munyika vanoda rubatsiro rwechikafu apo nyika yakatasana dambudziko renzara rakakonzerwa nekushayikwa kwemvura uye mimwe mitemo yehurumende iri kupa kuti pashayiwe chinobuda kubva muminda. Nzara iyi iri kuraya zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe dzinopfuura zviuru gumi mudunhu remasvingo dzafa nezvirwere uye kushayikwa kwemafuro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vamwe vana vechikoro vari kumaboarding vadzokera kuzvikoro nhasi, vamwe vachizotanga mangwana panovhurwa zvikoro. Asi hapana ari kuziva kuti mangwana varairidzi vangani vachaenda kumabasa, sezvo mamwe masangano anomirira varairidzi akaita seA2s nePTUZ ari kuti ari kutanga kurangwa mabasa sezvo nhengo dzavo dzisiri kufara nemari dzavari kutambiriswa. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vashandi vanofanira kuenderera mberi nenhaurirano kwete kutanga nekurangwa mabasa. Hurumende yakawedzera mari inotambirwa nevarairidzi zvakapetwa kaviri, asi varairidzi vanonzi vari kuramba kutambira mari iyi vachiti haikwane sezvo zvinhu zviri kudhura. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata umwe mubereki vaJoshua Muringazuva avanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Patiri kuwa zvinhu zvakakwira, tinongoti masuti zvakakwira, saka zvinotorema pari zvino vaive kurema chaipo nekwatinosenza mumachaino. Awe mari dzacho hadzikwane nekudzvanyirira wanoita humwe wacho haiwa zvakatoma.
Mune vana vangani uyezve vari kuenda kuzvikoro vari kumagrade ani kana kumafomani?
Ndine mwana ari grade, anoda grade 1 nemwana anoda grade.
Muri kutarisirwa kuti mubhadhare mari dzakawanda sei?
Pamwana parikuda 500 RTGS.
Imi muchihora mari yakamira sei?
kuzorora sauzendete.
Muruku ubata mabasa api mataura imi kuti munu uchandra vechi China. Mune mchita mabasa api.
Mune mchandra mchilewtingu. Kambari.
Kwa kamira sei kumakamba na ya turkunzu kwa wangu wachima chima nini ya yawaru kuti mashurugu. Ariko ereko.
Aywa kwa wange shurugu manji. Voti iko mindas.
Mashurugu ya yanu wani kwa kupi?
Mashurugu anto wanga mune zuhito se boat. Manji ya wito se boat.
Sanangura ima amur kutawura imi matambuzi kwa amur kusangana na umu makamba na amur kushanda umu.
Panya ya zemi koro hapa ndi uba nga umu makosi salari aja hizi kwani. Tanga kutuzi travela zaka pane transport titi uti bakuye kutuzi ya kutu. Kana hapo ingono mshitendera saka suye zaka toma.
Sadai mai wanamuka nukuta orane urumende maitichi panyaye ye kuti shikoro imare zirugude ziru kwa zakati wande.
Lende wanamuka nukuta orane urumende. Laiti lewa watiku watiki zirao tawa no marisi menge zirizani. Nukutu wano kubadara masufi shuzaka naga wana.
Vanga vari mumwe mubereki wekuchegutu vaJoshua Muringazuva vari parunare naMavelous Musanganya wewe Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti havana zvizhinji zvavari kutarisira kubva kuhurukuro neIran muchine mekunge nyika mbiri idzi dzaita makara asionane America ichiuraya mukuru wemauto muIran General Qasem Soleimani ukuwo Iran ichikanda zvombo kumabhesi maviri eAmerica muIraq. Kunyange hazvo hurumende iri kuti vana chiremba vakadzoka kumabasa, chokwadi chiri kubuda ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende sezvo varwere vari kushaya vanovarapa. Kirimudzamiri weStudio 7 akashanyira zvipatara zvikuru muHarare ndokuti panyaya inotevera.
Pakasvika Studio 7 pachipatara cheHarare Hospital neSvondo, varwere vaionekwa navana chiremba ndevaiva nezvirwere zvinoda kurapwa nechimbi chimbi, zvikuru vanhu vanenge vawirwa netsaona dzakasiyana siyana. Baba Nyasha chandaona mumwe wevarwere vakapiwa mubhedha nemusi wechishanu Svondo rapera mushure mekunge varohwa nematsotsi kumugwagwa weBeatrice Road pavaifamba vachienda kumba kwavo kuHockley. Baba chandaona vanoti vakatemwa nesimbi paguma vakatozoshevedzerwa ambulance iyo yakanovasiya pachipatara ichi sezvo vakanga vakuvara zvakaipisisa.
Nezromo kusene kumahapu fuu ndakamukira ndichibva kuhopiri ndidauti ndiinge muwaterfalls ndikasangana namatsotsi nomba vandiataka nokutitorera bhutsi nokunditorera sheti yandiana naye nemari yandiri nayo kwandisete 130 ndakazobatsirwa neumwe akandiendesa pamapurisa eparoundabout akazokwanisa kufonera ambulance ikazonditora ikandiisa kuno kuHarare Central. Ndakabatsirwa ndine chandiri kucomplain saka pari zvino dokta ndatomuona ndamira kuti ndibude zvinondozoti zvavabvo.
Mumwe murwere wechidiki vaFirst Chisora avo vakaunzwa neambulance kubva kuKaroi muna Chikunguru gore rakapera vanoti havasati vapedzwa kurapwa nechikonzero chekuti pane zvimwe zvinodiwa paoperation yavakaitwa padumbu ravo zvavasiri kukwanisa kuwana kuti vakwanise kuvharwa operation yacho zvachose.
Ndakauya muno muna July ndaitwa operation saka apapa operation yeye saka yaita elika ndopandakazoiswa colostomy saka colostomy haina IC permanent sandakanzi ndichavharwa asi kuti ndivharwe anzi pari kudiwa TPN matotal parenteral nutrition saka inini handisi kuafoda kumawana ndozvikuita kuti ndigare muno muchipatara.
Vachisora vanoti havana kana hama yakamboya kuzovaona kubva musi wavakapinda muchipatara nokuti vabereki vavo vanhu vanotambura.
Colostomy yaibatsira paoperation payailika nenyewe chikafu. Saka chikafu ndika vanda ndaka achika chikafu chobva chabuda pa colostrum ndorega kugutisa stereki. Pandonzi kwada kugutisa paipa chikafu chimwe chobuda ndorega kugutisa stereki. Ne 20 inobva kukaroi ari zvino ndiri ndegani. Achikafu chinopiwa yedu poriji chii nesadzo but semunhu ane colostrum manji weyacho yakati rebei mbichani tenda kunzwa nzara.
Studio 7 yakashanyirawo chipatara chepari renyatwa nezuro wakare uko kwaiva nevarwere vashomanani kudarika vaive kuHarare Hospital, asi zvairatidza kusokunge paive pasina vana chiremba vaiva pabasa kuti vabatsire varwere ava. Baba David Rugare vanogara kuZimbri Park vakaratidza kusafara nemafambiro aiitwa basa pachipatara apa, vachiti vaiva vaneta kumirira chiremba kuti aongorore chifuva chavo sezvo vaitadza kufema zvakanaka. Mumwe chiremba achangopedza zvidzidzo zvake uyo akaramba kudomwa nezita rake anoti hapana zvanyanya kushanduka paHarare Hospital sezvo varwere vari kuonekwa pachipatara ichi vari varwere vaya vanenge vaine zvirwere zvinoda kuongororwa nechimbi chimbi kusanganisira vanenge vawirwa netsaona.
Parizvino hapana chachinja paHarare Hospital because vanhu majina dokita vashoma vakadzoka, asi dambudziko nderekuti vakuru vedu vanonzi maconsultants havasati vadzoka kubasa. Saka hazvibatsiri kuti majunior ange adzoka kubasa pasina anova supervisor, anova monitor, anovabetsera kana vaomerwa nezvinhu. So basically hapana chambochinja apa, zvinhu zvakangoita sezvazvazviri kubva strike ichitanga kusvika pano.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota razveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe mamiriro aita zvinhu parizvino, asi mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana Dr. Posha Manangazira vanoti vanhu vari kuonekwa kuzvipatara zvikuru zvehurumende vaderera zvikuru.
Pari zvino tingati zviri kushanda ndezviri kumadistrict, kumaclinic, kumaprovincial hospitals nezviro tanga tiri kuchinoi, asi kumacentral hospitals zvakaderera kushanda kwacho. Kana tiri kuona 36 zvinoripotwa, takaderera kudarika 70% reporting, kureva kuti vanhu vari kuonekwa vareruka zvikuru kudarika vatinosiona kumacentral hospitals. Saka kuti nedambudziko.
Dr. Manangazira vanoti zviri kuitika kuzvipatara zvehurumende ratove dambudziko guru zvokuti bazi reutano riri kuedza kugadzirisa nyunyuto dzavana chiremba kubudikidza nehurukuro dzavari kuita nevamiriri vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro mangwana, vabereki vachitatarika nekutenga zvinodiwa, ukuwo varayiridzi vachironga kurangwa mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mukuru wevatongi valukumalava vanoparura kutanga kushanda kwematare gore rino, vachiti vari kuzviti mashurugwe vanofanira kuomeserwa. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanombodimura zvakare zororo kwezuva rimwe chete kuti vasangane negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika rekuchina rangatichishanya munyika. Nyaya yekushaya zvitupa nemamwe magwaro yopa kuti vamwe vanhu vashaye chikafu chiri kugoverwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimirira. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mchaka zomuhle olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuzibandlela 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Loba singazibanikela abaseChina, i-challenge yikuthi ipolisi yeChina kudla bona kulokuthi lakubize ngoba ngananzelela ungazi banike ngisho lebhara lasiyasebe eChina labasebenzi abavele eChina esiyasala sikubambile isikhathi esiningi yinto abayenzayo nesikweleti kodwa kunabhenefiti engathi iyabonakalani.
Umongameli Mnangagwa umise njalo ikhefu lakhe namuhla waphindela emsebenzini ukuyahlangana lomphathintambo obona ngobudlelwano bele China lamanye amazwe bekhulumisana ngoncedo lwemali oludingwa yiZimbabwe.
Kunobunzima obukhulu kakhulukazi ngoba izikolo ziyavulwa kathesi zikweziwe izikolo okumangalisayo okuthi vele le mali yakhona abazali siyindevele kankulu athenelisi nithoda kuzobuya ngapha emsebenzini ngasingamsebenzini ye baqinisile futhi ngoba bakulakuthephela abantu zuzala.
Abantwana abafunda emabhoding babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa ngoba bengelamali. Umahlulo omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ukusemthethweni umsebenzi wemithethwandaba lonyaka esola udlakela lwezikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurukwi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wephule ikhefu lakhe okwesivili waphindela njalo emsebenzini ukuyahlangana lomphathintambo obona ngobudlelwano bele China lamanye amazwe. Umnumzana Wang Yi bekhulumisana ngenhlelo ezijiyeneyo ezigoqela uncedo lwemali oludingwa yiZimbabwe. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende ucele imali yokuqhuba inhlelo zentuthuko eziyisithupha phansi kohlelo lukahulumende weChina olokuphathisa amazwe asathuthukayo ole Road and Belt Initiative. Wengeze wathi uMnangagwa lomnumzana Yi bakhulume njalo ngokwakhiwa kwesitichi esitsha esokuphehla amandla kagetsi eseBathoka Hydroelectric Project. Umsebenzi lo waphiwa inkampani yakwele China leMelika njalo ngeseZimbabwe leZambia. Zinengi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende weChina eZimbabwe ezigoqela ukwakhiwa kwemigwaqo lamagceke endizamchina. Kodwa abaningi bathi akulalutho olukhanyayo osolwenziwe ngamaChina oluthuthukise impilo kaZulu lelizwe selokhu uhulumende weZimbabwe waqinisa ubudlelwano bakhe leChina kwezamabhizimusi ngesikhathi kusabusa umuyi umnumzana Robert Mugabe. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Loba singazibanikela abaseChina, i-challenge yikuthi ipolisi yeChina kudla bona kulokuthi lakubize ngoba ngananzelela ungazi banike ngisho lebhara lasiyasebe eChina labasebenzi abavele eChina esiyasala sikubambile isikhathi esiningi yinto abayenzayo nesikweleti kodwa kunabhenefiti engathi iyabonakala esina khonokho. Njalo ngakhangela okwenzakale eZambia yikho sisafunda khona ngekudlelana ngamaChina azasakhela yonke into esiyifunayo asenzile konke kodwa asila into esingathi singayibamba esinceda siya phambili. So ubudlelana leChina yes I think basinceda ngesikhathi parenti singati ngabantu abaright kodwa uthi ngaba no benefit eyakachana hayi asiyafiki ukuthi kwanise nokwenelisa ukunegotiate ngendlela ezinjalo bona ukuthi negotiate vele bathi nilonga nazilela njalo ukuthi bona amakampani labo akahulumeni asebenze njengama private company sina lapho zananzile ukuthi uhambeka negotiate singuhulumeni kodwa negotiate into zebusiness and ungakhayela uhulumeni wethu asithi kanasiskili loba capacity yokunegotiate ama-business transactions endleleni lawo isikhathi esiningi kokwenza sicine siluze.
Kodwa uhulumende uthi kunengi esikutholayo kwele China nanku liyasilungisela imigwaqo amagceke endizamchina lezinye inhlelo ezichiyeneyo ezigoqela ezokuphehla amagetsi.
Yebazasiyela bese zivela into esithi infrastructure development kodwa siyabe sizikwelisa azokubenefita lesi sikweleti oqakathekileyo ukuthi sikhangele isikweleti esichiphileyo njalo isikweleti esilento ehlalayo singakhangela ngemuva lapha into ezivele eChina kulesi khathi eside ukuthi esithe akuhlali so kuze sibe lokuthi siyakhangela loba siesi loba sizalwa leChina kuze sidinge okuyinto okulokumncedo loba okulokuthokozisa ilizwe than ukuthi kuloke sithi abangani bethu beChina abangani bethu beChina.
Umnumzana Reji Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abantwana abafunda emabhodingi babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa bekhonona ngeholo eliphansi. Kanti njalo abazali labo besithi babhekane lobunzima bokuhlawulela indleko zesikolo ezigoqela amabhuku, ama-school fees, ama-uniformu lokunye. Izisebenzi kunhlangothi ezichiyeneyo zithi zilakho ukukhalala umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Uhulumende wehluleyile ukuvumelana lezisebenzi zakhe kudaba lweholo emhlanganweni oqhutshwe ngolwesihlanu. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio sixoxele umnumzana Jafet Moyo. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezctu lo mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee kanye labalandeli veStudio 7. Umoyo usungula lingxoxo.
Izisebenzi sezisehluleka okuya emsebenzini ngendaba yokuthi iholo phela selisalele ngamuva okumangalisayo. Imali le abathi basinika yona abathi beholo nakunceda imuli zabo. Sibona abaningi behluleka ke ukuthi kutholeke ukuncedwa ezibhedlela. Abaningi besibeka ke ukubuyisela abantwana babo ezikolo. Abaningi sibili sibona lapha sebelala emaplati besibeka ke ukuthi baye emsebenzini bethenduke ezindlini. Kuba lokunzima ke ukuthize ebantwini abaningi ongakhaliyo ke ufela embelekweni. Kakusimangalisi ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi loba nini nje.
Sinobaba uJoseph Chuma webandla leZANU-PF.
Intambamiso eyenzakalayo ukuthi sisuka ku-US dollar, abantu behola nge-US dollar, singena ekuholeni i-US dollar, asilungisanga kuhle irethi ngemali yethu. Ukuthi sithi mhlawumbe umuntu obehola i-$500 Owa manje katezi somela hole malini $1,000 kona pana sakutukata bani wa makambani asilungu seni kono kwa i-profit margin yedese si tola chiyere tine nga mwa wane jitendi jitendi kwa ikona kandi aba serenza ilaba uwaisi nga baritelanga lago ikoni yabo nga mwa wane jitendi kwa ikona uweze tu kusama ametele wasu nga banjalo awura mdo za color about anything at all
yes yoku baba usupasa chuma
futhi sokuqiniso kulobunzima obukhulu kakhulu kazi ngoba izikolo ziyavulwa kade zikweziwe izikolo okumangalisayo ukuthi vele nemali yakhona abazali sinje vele kankulu athiyeneli sikuthola kuzobuya ngapha ezisebenzini ngasingayimsebenzini ye baqinisile sithi ngoba bakula utophela abantu zuzayo bakula abazange bakhwezele holo
asithathe-ke umama ubakajidzane
owamntwana uyedwa esecondary kodwa-ke nginabanye abantwana engaba-adoptayo abangu-3 ngazishiye ngezinye intandane recently emazikini njambalwa ezizabe zise-primary ezimbili so ngizaba-adoptha senzaba nabantwana bangu-5 aso bami naba abanye ngibabanayo owamuyeka into engizisa ubuhlungu yenaleyo ukuthi bakhona abantwana abangasoze bathole abangaba-adoptha babancedise esikolweni kanti futhi loba-ke sebencedisiwe esikolweni kuzakuba lokuthi amatishaka sozabuyele emsebenzini okuyinto ebuhlungu kakhulu ematisheni lasebantwaneni laba abangeke benelise ukuthi babhadale i-school fees kanti-ke mina ngikugqugquzelayo ebantwini bakithi ukuthi uma kuvuma bakhona abantu abathungayo phakathi kwethu singabantu basemathebeleland abantu abathungayo bona banakasifundeleni kibo uma kuthengwa amalembu kuthengela amalembu bathungela abantwana ama-yunifomu
labo ngabanye babantu abaxoxelo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelwa esilethulela lona enkundleni ye-Facebook olweZimbabwe Today asixoxeni ekhasini lethu le-VOA Ndebele. Umahluli omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba namuhla usole udlakela olwenziwa izigebengu ezidume ngokubulala abembi begolide zihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi sithi imithethwandaba kayisoze ivumele ubuqhiwi lobu buqhubeka. UMalaba wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokusungula umsebenzi wemithethwandaba lonyaka. Iziqliwi lezi sezibulele abantu abanengi abagoqela ipolisa njalo zahlasela endaweni ezitshiyeneyo ezilemigodi yegolide ezigoqela enhla lasezansi yemaNdebeleni eKwekwe eKaloma lakwezinye indawo. UMalaba ukhuthaze njalo inhlangothi ezibona ngokulondolozwa komthetho ukuthi zibambe iqhaza ubugebengu lobu buqedwe. Uphinde wacothoza abatshutshisi ngokwehluleka ukuphenya kuhle amacala enkohlakalo esithi lokhu kugcina kubangela ukuthi imithethwandaba yehluleke ukuvalela izigebengu. Nanka amazwi kaMalaba.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offences in accordance with the law. Special courts to specifically try the cases.
Ngithanda ukwazisa uZulu ukuthi imithethwandaba izimisele ukuthatha amacala alabo abetheswa amacala anje ilandela imithetho yelizwe. Sokule mithethwandaba elizweni lonke jikelele ekhangelane lalawa amacala. Ngikhuthaza bonke abakhangelane lokulondolozwa komthetho ukuthi bahlanganisa amakhanda kuqedwe udubo lolu. Abagcini bomthetho ngeke bahlale nje babukele izigebengu lezi zihlukumeza uZulu ngendlela enje.
Gangs have the potential to create anarchy if they are not quickly neutralized.
Lawo ngamazwi kamahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba. Sibuze incwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana ukuthi uthini ngamazwi kaMalaba.
Kuyinto enkulu kakhulu lokho okuphawulwe ngumphathi ntambo omthetho ngaseZimbabwe baba
ngoba ezweni elilomgunyathi lokabathi corruption elilokudlelezela endleleni okubuswa ngayo sebekwazi abomthetho amapolisa abachuchisi labo bonke nje abaphethe umthetho uthi bawabulale amacala alabo abaphethe amandla ngokuwatheka imboza bawahambise emthethwandaba amadokhethi engaphekwanga kahle engahlanganiswanga kahle kuyinjongo yabo ukuthi lawo macala achithwe ngoba kuhanjiswe indaba engavuthwanga emthethwandaba ngakho nxa ekhuluma kanjalo usiphatha amandla utsho into ekhona eyazakalayo lasemhlabeni ukuthi ngasuthe wenza icala ungangifumbathisa ungincenge ngokungalokho ongincenga ngakho ngiyakhona ukuyipheka imboza emaphepheni lakumadokhethi laphana ukuthi nxa lingena nje ekhothi bahle banjani balichithe sokuzabonakala ingani hayi umthetho wenziwe kodwa umuntu wakhululwa kodwa liphekwe ngendlela yokuthi lichithwe ngako kukhulu ukuthi kukhangelisiswe khona khona ukuthi kanti laba abaphetha amandla bawasebenzisa kubi kanjani amakhodi imthethwandaba le ngoba siyabona ayasetshenziswa amandla ekubophiseni lekukhululeni abantu.
Umongameli Mnangagwa laye uke wasola abachuchisi kumaviki asanda kwedlula esithi ziningi izigebengu esezikhululiwe imithethwandaba amacala achithwa. Njengoba ekhulumile uMnangagwa uMalaba la yakhuluma kukhona na utshintsho esingalubona.
Inkinga kababa uMnangagwa singathi thina inkinga yesima kanjani. Ubaba uMnangagwa enjana engathathi isihlalo sokuba ngumongameli kukhona ade yikho kukhona ade kwenza kukhona aziwa ngakho ezweni laseZimbabwe. Ngokubona kwami imvelaphi yakhe lesima kanjani kakhe simenza abe buthundu nxa emile phambi kwabantu ekhuluma ngendaba efana naleyo ngoba imvelaphi yakhe lesima kanjani sakhe nesomuntu okumele ukuthi ngalaye sowake wabonakala esekhodi ephendula imibuzo ethile ngendaba zokubulawa kwabantu ngegugurawundi nendaba zamashurugwi lawa aphethe amahloka ehamba egamula abantu kuyazakala emphakathini waseZimbabwe ukuthi kebebutho khona phana eMidland akade esebenza lalo ebelivikela imigodi engekho emthethweni yokuphandwa kwegolide esesiyibona-ke lelo butho selithuthuka seliphamuka selibizwa amashuruki ngibone ingane kalamlomo ekuthini ngakhulumela indaba zokuthi umthetho uqhutshwe kanjani kwele Zimbabwe.
Umnumzana Denizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe sixoxela kwele South Africa. Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho esibhekane labazali ababalisi labantwana ngesikhathi kuvulwa izikolo kusasa. Thumelani iWhatsApp kumbe iText message kunombolo ezithi 001 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanyamazwe ngamafichane. USenator Bernie Sanders webandla lamademocrats eMelika uvikwa ekhokhela kumncintiswano wokudinga usekelo lokumela ibandla lakhe kukhetho lukamongameli weMelika oluza kwenziwa lonyaka. Sokusele insuku eziphansi kwenyanga ukuthi luqale ukhetho lwama-primaries kubandla lamademocrats. Umlawuli wedale lephalamende eMelika unkosikazi Nancy Pelosi uvikwa ethe uza kusa amaphepha okuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump edale leSenate kunsukwana ezilandelayo. Inkokheli yamabandla atshiyeneyo abumba uhulumende wakwele Libya ikhangelelwe ukuhlangana kusukela lamhlanje kwele Russia kunkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kulelo lizwe ele Libya kalilakho ukuthula selivelo ndlakela kusukela kubulawa owayengumongameli uMuammar Gaddafi. Umumo ubikwa ungakaguquki kangako ezibhedlela zikahulumende ngoba kulokhe bebalutshwana abagulayo abathola usizo lanxa inani labodokotela asebebuyelile emsebenzini ngeva kokukhalala umsebenzi okuyile kancane. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Izigulane ezibhedlela zikahulumende ezinkulu, iHarare Hospital leParirenyathwa Group of Hospitals, bakhala ngesiphatho abasitholayo. UFirst Chisora ngosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili yokuzalwa walethwa esibhedlela seHarare Hospital ngoNtulikazinyakenye evela eKaroyi ngemva kokutholakala elomkhuhlane wamathumbu odinga ukuthi ahlinzwe. Ngemva kokuhlinzwa, uChisora wafakwa okungumgodla osiza ekukhipheni ingcekeza esiswini sakhe okubizwa ngokuthi yi-colostomy bag, wona okume isikhala esavulwayo.
Angibari kudiwa TPN matoto
kuthi bivalwe leli nxeba bathi kudinakala i-TPN ama-total parental nutrition. Okwenza ngibe lokhu ngikulesi sibhedlela yindaba yokuthi mina anganelisi ukuwathola, bathi angatholakala ngiyahle ngivalwe bese ngibuyela ekhaya. Inkinga yokuthi akekho ongangisiza ukuthi ngiwathole. Abesibhedlela bona bathi kabalawo lawo ma-total parental nutrition akhona.
Uthola uthi lokhe egcinwe esibhedlela ngoba eswela imali yokuba enziwe isigaba sesibili sokuvalwa kwenxeba elavulwayo. Uthi kungenxa yokuswela leyo mali elokhe esesibhedlela seHarare Hospital, ukhala njalo ngokuthi akala muntu owanelisa ukuzambona esibhedlela. Uyise wabhubha kudala unina engenelisi ngenxa yokuswela imali yokuhambisa. Esibhedlela seParirenyathwa bekule simo esehluke kweseHarare Hospital. Abagulayo betholiswa usizo kusiya ngokuthi ulomuntu omaziyo na osebenza khona loba isihlobo. Osakhulayo uDavid Rugare ngomunye wabagulayo obezedinga usizo esibhedlela seParirenyathwa Group of Hospitals. UDr. Aspect Jacob Maunganidze, esinye seziphathamandla esibhedlela seParirenyathwa Group of Hospitals, ulandisa kabanzi ngesimo esisezibhedlela zikahulumende.
On the ground, obviously, our services are not desirable. They are not.
Akula lutho lwenzakalayo. Odokotela bakhona abakho. Kade sibalindele ukuthi abayeza kodwa bengavuyi. Akekho osiza abantu. Kunzima kakhulu kithi ngokunye kwalokho kunzima. Ngabe kuthiwa bayasiza abantu baphange babuyele emakhaya. Abatholakala belenkinga ezidinga ukuba bagcine esibhedlela balaliswe.
And offer better service.
Enye ingcwethi kwezokuhlalisana kwabantu lezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kubuhlungu lokho osekusenzakala ezibhedlela zikahulumende.
Kuyesabeka okusezibhedlela. Lokho okuthiwa nguhulumende angivumelani lakho ukuthi sokulobungcono. Abantu lokhu behlezi bebhekane lamadokotela. Amadokotela aswela izinto zokusebenzisa ezibhedlela lapha. Amanesi akala lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha. Kodwa uhulumende ngakolunye uhlangothi uthi hayi, abantu ababuye sokungcono. Lokhu akuhambelani ngisho lokwenzakala ezibhedlela lezi.
Okudanisayo Mancitshana uthi nguhulumende ongazihluphiyo ngokulungisisa lesi simo, ekhetha ukucatsha ngodaba lwezijeziso zomnotho ezabekelwa ezinye zenkokheli kahulumende kungekho akwenzayo ukujezisa abatholakala bechaphaza imali.
Singakhangela njalo ukuthi imali efunakalayo kulezi zibhedlela uhulumende uyabe sithi kalayo ukuthi izinto zibuyele kanye emgwaqweni wazo. Kodwa ubusuthola omunye umkhulu wabo ebothela ukuthi untshontshe i-20 million US dollars. Lokhu kuyethusa ukuthi izibhedlela ezingaki ebezizasukunyiswa imali le. Ngalokho angiboni ukuthi okuthiwa nguhulumende kuyinto eliqiniso, ngoba badlala umacatshelana nje labantu, badlala umacatshelana labantwana beZimbabwe indaba yezimpilakahle.
Kodwa umqondisi ohlangothi olubona ngokuvimba ukuqhamuka kwemikhuhlane lokwenqatshelwa kwayo kugatsha lwezempilakahle uDr. Portia Malangazira uthi benza konke okusemandleni abo ukusiza uZulu.
Parizino tingathi zviri kushanda ndezviri.
Esingakutsho okwamanje yikuba izibhedlela ezisebenza ngcono ngezama-district, amakilinika lama-provincial hospitals. Kodwa ukusebenza kwama-central hospitals kwehlile kakhulu nxa sikhangela amanani akuma-report alethwa yithi. Sehle okwedlula i-70% nxa sikhangela abaza ezibhedlela. Kusitsho ukuba balutshwane kakhulu ababonwa ngodokotela kulalabo esandise ukubabona besizodinga usizo kuma-central hospitals. Lokhu kutsho ukuba uduwo lusase khona sivile
ngabathini sibona kuma central hospitals.
Ekwethekeleleni okwenziwe iStudio 7 ezibhedlela zombili eParinyathwa leHarare Hospital bezivaliwe ezinye zendawo zamawards lapho kumele kulaliswe khona abagulayo ngesikhathi beselatshwa, okuveza sobala ukuthi umumo lokhe ungamanga kuhle kwezempila kahle elizweni. Odokotela abasanda kugqiba izifundo baqale ukukhalala umsebenzi ngenyanga phose ezine ezedluleyo. Abanye babo abalutshwana baphindele emsebenzini kodwa iningi lahle lachiya kumbe uxotshwa umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi umsekeli kamqeqeshi weqembu lenguqu LFC Platinum uLizwe Sweswe setshayele ihlombe abadlali bakhe ngemva kokuthola umklomelo wabo wakuqala kumncintiswano weCAF Champions League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFC Platinum lithole umklomelo walo wakuqala ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Al Ahli elakule Egypt ngomgqibelo owedluleyo. Lokungumdlalo walo wesine kumncintiswano weTotal CAF Champions League. Iqembu leFC Platinum njalo belingqotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu ebeliyidlale phambilini. Leli qembu lihlohlelwa ngumgadli walo omutsha uStanley Ngala, yena obedlalela iqembu leManchester Diamonds nyakenye, njalo uthengwe kuqembu elifanayo ndawonye lomdlali wenkabeni yenkundla uLast Jersey, laye odlale kuhle kakhulu ngomgqibelo. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leFC Platinum Lizwe Sweswe uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu ngomgqibelo, njalo indlela abadlale ngayo itshengise ingqubela phambili enkulu nxa kulinganiswa lemidlalo yabo yakuqala. Impumela yangomgqibelo itsho ukuba amathuba eqembu leFC Platinum awokudlulela kusigaba esilandelayo asekho ngoba lisalelwe yimidlalo emibili kusibaya sikaGroup B, okutsho ukuba lanxa lingaze linqobe lingenelisa ukubuthelela imiklomelo eyisikhombisa kuphela. Ngomunye umdlalo wesibaya sikaGroup B odlalwe ngempela viki edluleyo, iqembu le-Al Hilal elakule Sudan linqotshwe nge-1-2 nge-Etoile du Sahel elakule Tunisia. Lempumela itshe iqembu le-Etoile du Sahel lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yithoba munye ngemva kwemidlalo yemine. Endaweni yesibili kule qembu le-Al Ahli lona ele miklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo yemine, kuthi ele-Al Hilal lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo yisithupha lalo ngemva kokudlala imidlalo yemine. Imidlalo elandelayo yesigaba sikaGroup B izadlalwa inyanga kazibandlela isesiyafika emaphethelweni, lapho iqembu le-Al Ahli elizamukela khona ele-Etoile Sportive du Sahel kungolwesihlanu mhla zingama-20 lani. Kuthi ngomgqibelo mhla zingama-25 iqembu leFC Platinum lizancikilana lele Al Hilal. ULizwe Sweswe nguye obeziphethe esidukwini ngomgqibelo owedluleyo, kodwa kumidlalo ezayo iqembu leFC Platinum lizabe seliqeqetshwa ngumqeqetshi oyisizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Peter de Jong, yena obesebenzela iqembu leHighlanders nyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga ukuziphetha ezosuku, sikhangele ebezihamba phambili. Umahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba uthi imithethwandaba izabamba izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi ngesandla esilukhuni. Abantwana bafunda emabhoding babuyelile esikolo namuhla ngesikhathi ababalisi besithi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa, kanti labazali labo bekhala ngemali. Umongameli Mnangagwa wephule ikhefu lakhe namhla wahlangana nalo mphathintambo obona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.